I didn't expect him to go so soon, you know. Yeah, he was a true patriot, you know, and he dedicated a great deal of his life and time to the freedom of his country. Yes, ndomziva somunhu aimbo akatanga ari mudzidzisi ari teacher. As you know, politics, I was a member of the Central Committee, ZAPU, even for the Unity Accord, after the Unity Accord, I was in the Politburo, where he never missed meetings, you know. He was very dedicated to the party. And he was a minister, Kwengo Yakata, Rambo Idao, minister, you know. Akaita zvese zvaaikwanisa kuita for his country. Ndo munhu anganzi akafunzwa kuti wakaitei for your country. Ane nhoroondo inooneka kuti ndo zvaakaita.
Ko, munguva yehondo vaiitawo sei, Dr. Ndlovu?
Aiva ari kuofisi yedu yokuZambia achibatsira inoko zvikuru navana. Taiva neinda yasector reeducation. Ndaiti vana vaiaplya tovatumira kuZambia. Iwo vanasikanyiso vonoona kuti vaida kupi vamwe vaiendesa kuAmerica, vamwe Soviet Union, kunyika dzakasiyana-siyana kunana Nigeria. Ndo zvaiitwa nanasikanyiso izvozvo.
Asi munoona here vachiitwa gamba renyika?
Hai, gamba renyika.